Mutedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaOstalos Siziva vaudza Studio 7 kuti izvakaitika kwamutare vachamisa vachibva kuchimanimani kwavainge vaenda kunoshanyira vanhu vakawirwa nedambudziko remafasha muemvura nedutu mupengo remhepo kana kuti Cyclone Idai muna kurume 2019.
Vaitika pachino vestandard ndangamvura kana uchipisa kwamutare. ZANU-PF vachabva kuprogramu vaona kuti kavanhu venese nechamisa vatambirwa nevanhu kuchipinge kunzvimbo dzakasiyana siyana kumanyika nenyu vabva vatuma mayouth nemamasagi ezanu-PF anga aiti ane matanda nemabadza zvese vakatanga kutema mota zemukuru vakaridza pichi
asi vachipindura mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato rezanu-PF vatafadzwa mugwadi vati handi chokwadi kuti bato ravo rine chekuita nemhirizhonga iyi
zvichimboitirweiko kuchimbotsvakwei chiiko chazonyanya kushamisa chasaka kuti nyika yedu inzi yashaya runyararo nokuda kwekuti sangano reunited nations rakati raakutevera special rapoti wambongorori yekuona huipi hwezvirongo zveupfumi hwakaiswa munyika inoi vari kugadzirira zvavo kuna rapotua vari kushanda nesikatiku nesikati kuti vatsanangurira kuna rapotua kuti zvinhu zvakanganisa munyika inoyi nekuda kwezvirango vakaita zvirango zvoupfumi havana chokutaura ana special rapotua miss Alani Dohan havana chimiro pamberi paspecial rapotua vane nyadzi pamberi paspecial rapotua vakaoma muromo pamberi paspecial rapotua nekuda kwekuti nyika yose nepasi rose rakuwana huipi hwezvirango izvi zvinoiwa vakutsvakaita mahumbe namatakanana nemhirizhonga zvinhu zvisina kana namaturo ese vachitinyepera pano kuti mota dzavachamisa dzinopfurwa vachamisa vanogara vachifamba muno muHarare muno musiku nesikati vachibva apa vachifamba vachienda kumachembasa vachienda kumba kwavo dei kuri kunzi vakafanira kupfurwa vaisafanira kunge vakapfurwa kare here dei kuri kunzi vanopfurwa munoreva kuti dzemunyika yezimbabwe dzinowanikwa kumasvingo kana kuti dzinowanikwa kumanikaland chetese hasidi kupedza nguva tichinyepera vanhu.
Bato reMDC Alliance rakatiwo svondo rapera vachamisa vakarwiswa kumasvingo nevatsigiri veZANU-PF asi mapurisa haana kusunga vaiita mhirizhonga ava. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU-PF vaPatrick Chinamasa vakati vachamisa vakarwiswa nekuti vaida kutaura nevanhu vaisada kunzwa zvavaitaura. Asi gweta vadewa mavhinga vanova mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu kuchamhembe kweAfrica reHuman Rights Watch vati nyaya yemhirizhonga inofanira kugadziriswa.
Zvinonzi mviromviro dzemhanza mapfeka mhirizhonga iri kuitika iyi yakanangana navachamisa nebato ravo kwamutare imviromviro inotaridza kuti kumberi kwakaminama panyaya dzemhirizhonga. Uyezve tichiona kuti masvondo maviri apfuura vachamisa vakasanganazve nenyatwa yakadai kumasvingo pakashaya chakaitwa kunharadada dzaikonzera mhirizhonga ndo zvinopesvedzera izvozvo kuti mapurisa haasi kuita basa ravo rekusunga vanotanga mhirizhonga kuratidza kuti hazvitenderwi hazvisi pamutemo. Saka tinokurudzira iko zvino kuti mapurisa aite basa ravo kuitira kuti patinoenda mberi kune zvikuru zvesarudzo dza2023 kunge kwakanaka kwakaterama kuine runyararo.
Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe kanawo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vose vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.